Pakava nemfaro mkuru nezuro pasonto la secondary school kumatobo district. Apo vamwe vatambi vakaita mukurumbira muchikwata cheHighlanders vakashanyira nzvimbo iyi vakatamba mutambo wenhabvu weushamwari nevamwe vechidiki vemunzvimbo mekare. Mutambo uyu pakati peHighlanders Legends neSontala Football Club wakarongwa nerimwe sangano rinoshanda rakazvimirira rega reHabakuk Trust senzira yekuedza kukurudzira runyararo nebudiriro munzvimbo iyi. Kunyange hazvo vechidiki veSontala Football Club vakakundwa 2-1, vamwe vavo vakaratidza kuti vane zvipo zvinogona kuti vave neramangwana rakajeka mumutambo wenhabvu. Mumwe wevatambi veSontala, Hlanganiso Dube, akati akafara zvikuru kuona vatambi vakaita mukurumbira vaaingoziva nemazita chete uye vaaive asina kumbofungidzira kuti achakwanisa kusangana navo muupenyu.
Tafara zvikuru kutamba nevatambi veHighlanders Legends. Ndinoona sekuti vatisira zvidzidzo zvakawanda kubva paunyanzvi hwavo. Taonawo zvakawanda, tikadzidza zvakawanda, uye tichaedzawo kuti tishandise zvatadzidza izvi mukutamba kwedu kuti tikukwanisa kusimudzira matambiro edu.
Mumwe zvemutambi weSontala, Zvonele Dube, akatsinhirawo zvimwe chete, akati iye nevamwe vake vakadzidza zvakawanda kubva kuvatambi veHighlanders. Zvonele akaudza Studio 7 kuti mitambo, kunyanya nhabvu, inosanganisa vanhu vakasiyana-siyana, saka inobatsira pakukurudzira runyararo. Vamwe vevatambi veHighlanders Legends vaive pachiitiko ichi vanosanganisira mubati wepagedhe Peter Nkomo, Desika Penya, Joel Lupahla, Gift Lunga Jr. naZenzo Moyo. Achipa semienzaniso, mushure memutambo uyu, Zenzo akati mumutambo wenhabvu munyika pane nhoroondo yekukwikwidzana kunotyisa pakati pezvikwata zviviri zveHighlanders neDynamos, asi vatambi vezvikwata zviviri izvi vanotamba nhabvu murunyararo uye vakawanda vavo vane ushamwari. Zenzo, uyo akave mutambi akamwisa zvibodzwa zvakawanda munyika mugore ra2000, akati kuve nerunyararo munyika kunobatsira kuti muve nebudiriro. VaBrian Moyo, vanove murairidzi pasi pesangano reZimbabwe Football Association kana kuti ZIFA, avo vaivepo pachiitiko ichi, vakati paurongwa hwese hwebudiriro hunoitwa nevanhu munharaunda zvakakosha kuti vechidiki vasasiyiwa. Mumwe mudzidzisi wepaSontala Primary School, Muzvare Isabel Mahlangu, vakaudza Studio 7 kuti vakafadzwa zvikuru nekuwana nguva yekushanyirwa kwavakaitwa nevatambi venhabvu ava, vachiti izvi zvinogona kubatsira vamwe vechidiki vemunzvimbo iyi kuti vazive kuti vanogona kuwana raramo kubva mukutamba nhabvu.
It has been indeed a peaceful day and joyous day.
Rangarira zuva rinofadza chose nhasi. Ndinofunga zvichakwanisa kubetsera vamwe vadzidzi vanenge vapedza zvidzidzo zvavo zveO-level, kunyanya vaya vanenge vasina kubuda zvakanaka asi vane zvipo zvakadai sekutamba bhora. Zvinogona kuvabatsira muramangwana ravo kuti vawane raramo. Saka sevagari vemuSontala tinotenda zvikuru vatambi veHighlanders Legends uye tinoti ngazvirambe zvakadaro.
VaErnest Svanda, vakatambawo zvine mukurumbira, vakazovewo mutungamiri wechikwata cheHighlanders pamwe nechikwata chenyika cheMawarriors, vakaudza Studio 7 kuti vakafadzwa zvikuru nekubatana kuri kuramba kwakaita vamwe vevatambi vaitambira Highlanders pamwe nekuti vakaona nguva yekusangana nevagari vekuSontala vachishanda mukuedza kukurudzira runyararo nebudiriro munzvimbo iyi. Mukuru mukuru weHabakuk Trust, vaDumisani Nkomo, vakati sangano ravo iro rinoshanda mukukurudzira runyararo nebudiriro mudunhu reMatabeleland South rakaona zvakakosha kuita urongwa uhu munzvimbo yeSontala nekuti ndeimwe yenzvimbo dzakasarira munyaya dzebudiriro mumatobo district. Ndakamirira Studio 7 ndiri paSontala Secondary School, ndini Taurai Shava.